Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on June 10th, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis currently afflicting the country.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us tonight. We are talking about the worsening economic situation that continues unabated.
Last week, President Emmerson Mnangagwa announced that the country will have its own currency before the end of the year.
This announcement sent the value of the official currency, the RTGS dollar, tumbling against the United States dollar.
This also caused the prices of some basic consumer goods to spike, with workers demanding that they should be paid in U.S. dollars and not in the weakening RTGS dollar.
There are also reports that social media is fueling the price hikes as people adjust their prices after hearing price hikes on social media.
Join the show right now and tell us what you think about the economic situation and how you are coping. Please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Let's talk. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077, and you can also get us on our WhatsApp number, and the number is 001-202-465-0318.
Ongo vadiwa watereri ni watariri nasi tirukurukura nenyaema mirra kaita zvino munyadzo upfumi munyika. Tinonzwa vakawanda vari kuchema kuti mitengo yezvinhu zvizhinji zvinonyanyodiwa nemunhu zuva nezuva iri kuita chamuramba mhuru kutiza kwacho zuva nezuva. Unomuka mutengo wechinhu wachinja, asi mihoro iri kuramba iri pairi, zvichiita kuti vakawanda vange vachichema kuti vachitambiriswa mari nemari yekuamerica yeUS dollar, nekuti vari kuti US dollar rinenge riri kuti parinenge rakaroverwa rinombotora nguva risati ratsukunyuka zvichienzaniswa neRTGS. Nekuedzawo kuti vange vachiruma nzeve vana veZimbabwe, mutungamiri wenyika Svondo Rapera vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti dzimwe nguva zvinhu izvi kuti zvigadzikane panenge pachida mari yemunyika yavakati ingangonge yavepo panopera gore rino. Zvichiriwawo kuti nyika inenge yakwanisa kubva muRTGS nemubhondomu inenge yaane mari, kana kuti kunogona ngoya zvakare rimwewo zita remari inenge ichishandiswa munyika, asi vari kuedza kuti inge iri nzira yekusunga kutiza kuri kuita mitengo yezvinhu nekuderera kuri kuita mari yemunyika. Asi vakawanda vanoti izvozvo zvakabva zvaita kuti mitengo yezvinhu itange zvakare kuita chamuramba mhuru. Vamwe vari kuvengawo kana kupomera mhosva madandemutande social media. Hanzi vezvitoro vanogona kuti vakaonawo pasocial media, nokuti vazhinji vanopinda muchitoro, vopinda mukandemiri stores, obva aona mutengo wemafuta 2 liters iri kuita $3. Obva angotorawo picture kuti ukuyakwira ya $3, vamwe vachiri kuita dollar. Saka vakazoona pasocial media, hanzi vamwe vanobva vangokwidzawo mitengo, ndozvimwe zviri kuitika. Saka nhasi tinoda kuti tingokurukura tinzwe kuti zvakamira sei matunhu amuri, muri kurarama sei. Asiwo pane some positive, Chris, tinonzwa vamwe vari kuti mafuta ekufambisa edzimotokari anenge akuwanikawo pano nepapo achiri kuti netsei, asi haachanetsa sezvaazvichimboita kuita mbiri yekushupa. Saka vamwe vari kuti azvinhu zvinenge zviri kuimprovawo kudivi iroro.
Ye, Jonga, vacho njalo vanye, kodwa vanye vati hayi ngenxa yokudhula kwangontengo yamafuta iko abasenelisa abantu ukuthi bagcwalise imota zabo, yiko ke sekutholakala amafutha kalula. Yebo, kambe mahlabe zulu siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwe Live Talk lamhlanje ke sikhuluma ngodaba loku kukudeka kumnotho welizwe lapho esibona khona ukubana abantu abanenge sebesithi impilo isiwomile ye bakhona abalutshwana bathi hayi impilo ilokhu ibahambela kahle siyazi ukuthi ngabalutshwana kakhulu laba uZulu mathupha hayi uthwele nzima izisebenzi zithi asibhadalweni ngedola lemelika ngoba imali le yama RTGS ayilandengwa ayila value ngesilungu okwenza ukubana abantu baphile kanzima kakhulukazi yilo ke udaba olusegudwini lamhlanje asihlinzeni jonga
ndizozo Christian ndinzwa kuti tavana va comfort muchekeza vari parunhare ndeve sangano re Consumer Council of Zimbabwe rinomirirawo isu vatengi vanonga vachisangana nemitengo yatiri kuchema kuti yakwirai iva achingamidze Chris
Yebo mnumzana mchekeza we will first of all have our conversation maybe in English and then I know you are fluent both Ndebele and Shona. Welcome to the show.
Fine, Chris, how are you?
Fine, sir. My first question is on the current situation. We understand that some of the price hikes have been fueled by social media. Can you respond to that?
Yes, that's very correct. Some of the price hikes has been caused by social media. We have such examples. Last week, but one, there was a situation where social media started speculating that the price of fuel, petrol and diesel has gone up to $8. Some service station attempted even to change the prices and sell at that price. So many a time, social media speculate and they influence, they inflate the prices.
Mm-hmm. But how credible is that? Because we understand from some sources that the price hikes were actually from the government itself.
Not from the government itself. The government does not control prices. We don't have the Price Control Act. So there are no prices which are being announced by government. The only time where government announced the price, like the price of fuel, it's a controlled product. Government announces the maximum price of fuel, but you'll notice that it's one of the few items where government has a hand in terms of price controls. But all other products is the law of demand. Then last week also, the Grain Millers Association, they also announced the price increase for their products, milly, rice, salt, but it's not more from the government, but from the producers.
Mm-hmm. But considering the way prices are rising on a daily basis, how are consumers coping?
It's really a challenge for consumers. Consumers are not coping at all. Prices have been going up, especially in RTGS. Whereas in the United States dollar, they have been remained stable. So consumers, they are getting their salaries. Almost 90%, if not 99% of the workers are getting their salaries in RTGS. And that's the current, which is greatly affected by the price increases. Consumers are finding it difficult to make ends meet.
So, okay. In these circumstances, what advice would you give to consumers?
Yes, the advice we can give to consumers really is difficult these days. We have to find something for the consumers. But advice on its own, when becomes more for theoretically, when on the ground things are different, I think the government has to intervene. It's more to do with government rather than consumers. where the government has to intervene and also put a stop to these prices, daily price increases.
Yes, but how does the government put a stop? That will be tantamount to price regulations or price control.
Not to price control, say, but there are certain issues where we also need a round table between the producers, the labor, the government. That tripartite negotiation, it should be taken serious, and all parties who are into it should be honest with themselves and they be frank with one another.
Thank you so much. Vamuchekeza ramba yanyuri parunare timbotora muterero wedu wekutanga tina vama vudza parunare. Makadi baba. Eh, murikufona murikupi?
Ndiri ku Francis Town Botswana.
Botswana, aiwa tinotenda kuti maita ndimi muterero wedu wekutanga pachirongwa tipewo pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yatirikurukura.
Ndinotenda. Varume ngatirege kunzenga nechikunwe. Because tika nzenga nechigunwe ka hakuna kwatiri kuenda. Because if there is a government should put the control of everything. And a murume ari kutaura ari kuti yanzi government haifaniri kucontrola maprices. Basa raenderei kuvanhu vano. Because vanhu votambura ihurumende iripo. Chibatsire. Petrol yakaanaunzwa na president kuti yakwira instead of minister of transport. At the end moti nima hakuna price control. And this is why I don't understand it. Zvinoreva izvo.
Regai tipe mukana vamuchekeza vakupindurei. Vamuchekeza tofunga manzwa mubvunzo wapuhwa navamabvudza. Hanzi ngatiregei kuhwanda nechigunwe panyaya iyi. Let's not hide behind the fingers. Panofanira kunge paine maprice control.
Ichokwadi. Maprice control pane panofanira kuvapo. Zimbabwe ndofunga toziva situation kwatakabva. You remember around 2005, 2006, 2007. Pakamboiswa maprice controls. Experience yatakava nayo ndekuti mashelf ose akasara ari empty. Pakasara product isingawanikwi zvachose. Currently munhu akapinda masupermarket edu muno muZimbabwe pose yakafanana na masupermarket ari kuBotswana kuri kufona mufoni ari muterere ari in terms of stock irimo. Saka price control ina ma effects ayo. Chatiri kukurudzira nechokuti zvo pasati pasvika padano rokuti zvinhu pachinzi pachiswa price control. Vanogadzira zvinhu nehurumende navashandi navanotenga vagare pasi vavonisane vose kuti tose takadai, we need each other equally. Unotengesa unoda vanotenga. Kuno chwe tengesa $23.
$23 muka itinge
$23
RTGS, sorry.
Right, RTGS muka itinge wenisa mapura imari. You see wakuru, let me be honest with you. Kana tiri kutitataza kuita zvinoka. Government in Zimbabwe hatisi kumbo, hatina dambudziko. Hatimburira nedambudziko kana one time. Dambudziko redu muZimbabwe iwani. Rekuti isusuka hatisiri transparent. That's one. Mari ikabva kumamines iri kupinda muhumwe mamuseyamwe. Right? Mari ikabva kuzinara iri kupinda mumaoko amuseyamwe. You understand that? Saka vanhu havana izvo vari kuwana zvachose. munga tambura mukaitini mukaisa maria kadini na din, as long as you don't fix there, there is nowhere you are going.
Maita wa mafuza rakaiti tuare mwe mtereri. Thank you so much. Maita basa. Tinani mtereri parunare?
Muna brother Robert Zindoga.
Brother Robert Zindoga, muri kupi?
Muri kufona ndiri ku South Africa. Ndika ya kutizira.
Muri ku South Africa. Ndizo zvatipewo pfungwa dzenyu.
Right, so ndamutanga nekuti ndini nofara nekuwanakana wekuenda pamhepo ngomajonga.
Thank you so much
for the third time. Right, ini moni rakaita zvinhu izvi nekuti vakuru vari kutungamira kumberi uku ava havakundikana. Vakundikana pakuti ipo hatigoni kuramba tichingopurinda zvinhari zvisina zvisiri of any value. Zvimari zvekuti zvikakuridzwa nhasi yombonzi vari yacho yakamira yakadai nguva diki diki hachisina value chakuchingwa kwakuya timwe takamboita nanzi mabhera noti tikaenda kumabhondi tikaenda kuchi izvozvo tiri pamahara tgs zvese izvozvezvo kutunga kwembudzi hazvina zvazvinotipa 200 tiri kwechigumwe zvataurwa nevakuru avo. Nyaya inodikanwa ndeyekuti tinoda inonzi foreign direct investment. Tinoda kuti indastry yaushee mapurazi zvinopere pakuita zvisino kupakuita zvaitenga ari kuita ndokuti ikonomi isire zvakanaka. Kana ikonomi yamira zvakanaka taane chekudya makambani zvaakurana then tokwanisa kuchidzaiwa nezvaane mari yedu. Mari aigonongomira iri mari pasina zvinhu izvozvo.
Ya, ipapo ichokwadi. Asi chamunofunga imimi kuti chiri kuitwa kuti vakuru havakundikane chino, kuti unonzwa vamwe vachitaura kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe ndo zviri kuita kuti matambudziko aya arambe aripo.
Hongu baba, zvirango zvinodaro zviripo hazvo, asi nyaya hombe hombe iripo inyaya yehuori, ndo imwe nyaya iripo yehuori urimo imomo nevari kutungamira ivavava. Ezvo nezvipeu mizi tisoni kubva pakaitwa that is Zeki yano Zimbabwe ari kuna tenika. Yani akaprosekidwa yaunoziya.
Aiwa kumatare dzimhosva nyaya dzinombogara.
Sorry?
No, ndanchiti kumatare dzimhosva nyaya dzinombogona kunonoka hadzi pamwe dziri kubikwa kumatare.
Pamwe dziri kukurungwa kurungwa.
Dzine dzichiri kumatare.
Alright, patakapromiswa kuti within 100 days dzichagadzirisa zvunhu zvii zvakagadzirwa.
Ya, ipapo ndopatei takuchidai tatawana mukana wekuti vapindewo muchirongwa tichinzwa. Asi tiri kuedza, tine vatiri kutarisira vari muhurumende tikakwanisa kuvabata nevari mubato rezano PF kuti vatibatsire kunge tichipindura mibvunzo yakadaro.
Chinoeta vanhu ivavava handitori kuti ndichapinhira mashoko akambotaurwa neumwe mutereri sometime think last week. Ndechekuti vanhu vezano PF ivavava vanototirwadzisa mwoyo because vanoita kunge vasiri kuona zviri kuitika. Mapofu ari kutungamirwawo nebofu, saka havana zvakanaka zvavanoitira nyika. It's better for them to keep quiet kana vasina masolutions then mwari asaita kuda kwake.
Ndizvozvo. Aiwa, tinotenda zvikuru brother Robert Zindoga, thank you so much.
Okay, so thank you so much. I'll be calling quite oftenly.
Aiwa, ticharamba tichikubatawo namba dzenyu taanadzo. Thank you, Chris. That's your brother Robert Zindoga is calling from South Africa. He says leaders have failed. We cannot continue printing new currencies. And I think he's talking of what President Mnangagwa announced last week. And he says from bearer checks to bond notes to RTGS, and now we are planning to have another currency. And he also said that there's need to produce for the economy to run. Without producing, the country will not go anywhere.
Mm-hmm.
And also corruption.
You forgot the agro checks, remember?
Oh, yeah, there were also checks. Yes.
Yes, we have another listener. Hello?
Hello, Magadi.
I want to open you here now.
I'm going to go to Mondoro.
Muri papi kumondoro pamubaira?
Mondoro ndiri kwaMamina, Mondoro Mgezi paBumbia.
Mamina, aiwa, inga muri kumusha kwangu chaiko. Aiwa Zimbabwe yese ndeyanguzve. Ini ndinobva kwaMurewa uko. Taura henyu baba.
Ya ndiruda kuti taura pamusoro pe unamiri akaita zvinhu kuno uko ha tiri kutambura kumana. Ndisingazivi kuti hurumende dai yanga ichikwanisa dai vanga vabvisewo mabhondi aya tashandisa US kanitarisa kuno uku US iri kutenderera zvisingaiti zvekuti mapraise $30 akati zvakanaka kwazvo zvekuti dai yanga vabvisa bhondi ka zvasara neUS $80 sezvinhu zvaifamba izvi. Ndomuonero andozviita ini.
Asi Joe, pane time yakamboti shandiswei zvakanyanya iyo mari yekuAmerica US dollar. Vakawanda vaiti yakabva yarasiswa value yayo zvekuti yakanga isisina uremu hwainofanira kunge inawo wedhora rokuAmerica. Yakungota mutengo vanhu vakungochaja mitengo yeda kungoenderana nezvinenge zvichangoitwa bondi kana RTGS. Amuone here kuti idambudziko iro rokuita imwe nyaya yekuti vakawanda vanenge vasingazoiwana US dollar iyo.
Asi hazvina kunyanya kurasa upfumi hwedu isu varombo. Isu varombo tinonyanya kurasikirwa neupfumi kana kuti tiri kushandisa mari yakaita seUS nebhondi. Ndoona sekuti vapfumi ndo vari kunyanya kutora $100 vachiishandisa ivo pachavo. Varombo vachikandwa mari isina uremu zvokuti varombo vari kunyanya kuita varombo zvakanyanya.
Ya, pane dambudziko.
Kapataishanisa $30 taiona kuti vanhu vese vaigona kunge vachisimukira zvinenge zviri nani. Ukawanawo US dollar yako asi tinorima magadheni kudai. Ukaunganidza $30 yako unogona kunge uchengewo chinhu chako chinooneka. Pane pariye zvino soo ukange varima muriwo chaiwo. Munhu ari kusarudza kunge aitora US dollar iya oichinja ozokwidzira iwe bhondi. Chikupa bhondi anenge achida kutenga muriwo wedhollar chaiwo but nemamiri akaita zvikwai oenda kushopu dhollar rachariri kutenga.
Iye zvino zvikwamuri ikoko tombopa semuenzaniso we2 liters yemafuta iri kuitawo mari.
Kana ukaiwanawo painenge yakajipa inogona kuwana ichinzi $22.
$22.
$22 ndo mamiri zvakaita.
Ko kana uchitenga neUS dollar?
Kana tenga neUS dollar ingita $2.20.
$2.20.
Shugeji yeshuga inowanikwa nedhollar.
Dollar ne kana uchitenga ne. Ko kana uchitenga na RTGS?
RTGS $12.
$12. Ai, pakaoma aiwa. Maita basa vazi ndo vazhou tinotenda zvikuru.
Taivo ndichitifonerawo pazhinji chenge taivo nhamba dzedu mupota muchibata.
Ndizvozvo maita basa baba.
Tinotenda.
Yes, that's our caller, Mr. Joe from Mondoro, Mamina, to be precise. He says the people are struggling, especially in his area, and he's calling for the government to get rid of the bond note and adopt the US dollar. And I think that was tested, and people were also calling for the introduction of Zimbabwe's own currency or the adoption of South African rand. So techingonzwa zvakamira sei ndefunga parunare Christ vana vatavana va Joseph Chuma vanove nengo yezano PF vari kuulawayo vachingamidze izvo.
Yebo mnumzana Chuma. Ndiye kunjani?
Niyaphila ngiyalanda.
Hayi siyaphila siyakwamukela kuhlela.
Siyabonga.
Ye mnumzana Chuma ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakalayo lapha elizweni intengo yempahla yakhwela ukunye kuyasilela kungakuhamba njani ungathini wena amafitshane?
Well ngamafitshane engakutsho ukuthi it's very unfortunate ukuthi phakathi kwethu silabanye osomabhizinisi abafuna ukunotha overnight bekhweza intengo ngendlela ezingayisizo ezingaqondakaliyo. Kumzekeliso lo wathi khulwa ngubaba lo osanda kuphuma kodwa ishumira uthenga ngedola Renaso we RTGS, said over 12 plus or something like that. If it's not okay, let's use the current rates that are there, even the black market rate is about 1:8. So what would be your justification of who do find each other about this before 12, $15 gonna lie? $8. That means I would sit down within that currency exchange rate. But the total move is talking about extreme economy. It simply shows that someone is just trying to profit here and take advantage of the situation in the corner who didn't have a shame on the consumer discomments, which is very unfortunate.
Ya kodwa bakhona bathi bona hayi okwenzakalayo ukwehluleka nje kukahulumende uthini wena
uhulumende kala factory uhulumende kala stole uhulumende ukhona to just facilitate ama guiding principles of business ukuthi into zikhambe nxa umuntu kale njengoba ngikutsho ezathatha i-price yethukela i-ID dollar sabe sithatha i-ID $15 nge-board load uhulumeni ngena ngabi kwabana abantu kutshengisele kona ngudlwangudlwangu wabantu okumele ngabe bayenza kuthiwa yi-business ethics etshengisa ukuthi kona sile-corporate governance within ourselves kodwa at the end of the day sofuna ukubhenya uhulumende uhulumende ukhona to facilitate and make sure iyakhona kakwenzile ukuthina uzamile ukudinga imali ekufaka kuma-interbank rate lawa odina abantu baba-access imali at a cheaper value yikho umele kwenze uhulumende ngani so ngena ama-business people and the economical giant yiwethu asikhangela okungani
hayi kuyezwakale ungabamba ucingo jongathi we still have Mr. Mchekeza I guess
ye vamuchekeza varipo timbonzwawo vamuchekeza kuti vanoti nemasoko anga achitaurwa nevateereri pamwe nezvataurwawo navachuma vamuchekeza
mashoko anga achitaurwa navateereri kana mukama analyzer zvakanaka vateereri vari kuda kuti US idzoke but painodzoka US ine element yokuabuswa nebusiness community kana mukabata zvakanaka muteereri wataura neprice yeshuga yanga ichiti kwavo kumamina riikita $1 US but tisati tava neRTGS the same sugar was going for almost $99 US iko zvozoti chazoidzikisa chii kana kuti payaitwa $99 vaiti overcharge mukatarisa price yechingo aiko zvino currently chiita $3.50 but pachaitengeswa neUS chaitwa $1 US same $1 US kuchingwa rinono retiwa raita $3.50 same $1 US kushuga ranzi ririnda pa $12 saka mapanitanza kuti izvo business community haisirivo kuita zviri fair nehonest kumaconsumers avo kana $1 US kushuga ichiita $12 $1 US kuchingwa ita $3.50 vanhu vanongoda kutsvaka kuti saka value chayo yeUS yakanangana neRTGS ndeipi then chepiri pataura zvakare nenyaya yokuti nyaya yokupindwa kwemari isuvo toti mari pachayo haiprindwi mari inofanira kushandirwa ivuye ivepo industry inofanira kuva functional kana industry ikava functional mari inogona kuvapo but neindustry kuti inyaya yekuchema yakatarisana nehurumende hurumende inofanira kupa playing field yakanaka kuti industry idevelope but mukatarisa makore apfuura kubva pana 2009 kusvika pakati pa 2016 hapana wai apply for foreign currency nokuti mari yanga ichishanda yanga ichitwa foreign currency industry mubvunzo watinayo kwavari ndokuti panguva US yanga iriyo mari yoga yomuno pasinga apply mari yokuti toda forex yokutenga zvakati chinobatika chakaitwa neindustry towards production chavakaita kurecapitalize equipment yavo kunze kwokunotenga mota kuJapani chii chakaitwa nguva yendemwe nguva yakarasiwa neindustry tidai mazuva panga singa apply foreign currency yakazara ichingowanikwa pose pose iyo yoga mari yatatinayo dai industry yakabatisisa akaziva kuti mari ichapfuurai vakakonverta mari into capital vogadzirisa machinery yavo vogadzirisa maworkshop avo dai iko zvino tichitaura neproduction yakakura but hazvina kuitwa iko zvino vava kuchema kuhurumende kuti toda foreign currency kuti tenge zvakati zvavaifanira kuita foreign currency isinga applywi but iriyo yanga iri mari yenyika
ndizvozvo aiwa tinotenda vamuchekeza rambai muri parunhare titore muteereri allo
makadii mukomajonga
ndakasimba ndiyanavo
ndivamakoni pasouth africa
vamakoni south africa aiwa ndizvo inyati mhenyu herei
inyati mhenyu mukoma
aiwa tinotenda kuti matitsika muchirongwa
ako maraka ndinogara ndiinemi ndikarege hangu kufona asi ndinotandira nemi zuva nezuva
aiwa tinotenda rambai muchititsigira
aiwa ichokwadi
tinzwewo pfungwa dzenyu
ndinonzwa mwoyo kurwadziwa zvikuru nekuti hakuna anoda kugara kana tiri kuno tinenge tichitotaura kuti tiri kusango nekuti hakuziiko kumba saka kana tichiona hurumende ichiita zvainenge ichiita sezvizvizvi kuti vamunangagwa vaakutaura kuti nyika inenge yaane mari yayo gore risati rapera vasina kana kepi 1 yekuti tinyatsoona kuti vane direction yavari kuinda hatizivi kuti vanenge vachinyatsofungei kana kuti vari kunyatso vari kuona here kana kuti ithink vane problem ithink there's a problem somewhere navo
asi vamakoni vamakoni kumba baba vakangokutaurirai vana kuti ha manheru ndofunga mungangodya nenyama yehuku munorambirei kuvateerera nokuti havasiro vanonyanyobika here
situation yepamba inotaura mukoma jonga kuti zveshuwa nyama yehuku tingangodye nayo apa ndokunge dziripo huku
aiwaasikandokunge
uchiziva kuti baba vane kabata kavamboita
vanogona kuuya nebroila vanogona kuuya nebroila kwavaswera uku
kana kwavaswerera unenge wazviona kuti pane zvavaita sei but kana takatarisa situation yatinayo ndeyekutoti fuel vakaikwidza kuinda ku$4 zvokuti hakuna nyika inotengesa fuel ne$4 hakusa hakutombotina nyika inotengesa fuel hakuna nyika ine expensive fuel sezimbabwe hatizivi kuti ivo dei vangovari munhu akati ngwarei handidi vaibvuma kuti ndakadyiwa maelection popinda vamwe voinjoya kugara munyika yakanaka inenge ichitongwa nevamwewo zvinhu zvichifambira munhu wese pavakatura nyika iyi pavakaita maelection vakatura nyika iyi yaive neUS dollar ndobva vakatadza kuri mentena US dollar hakunzi kuti US dollar rakatadza kutomentenwa kuramba ririmo musystemu yenyika
yes chingotiigava vamakoni titore mumwe muteereri pane mumwe muteereri akabata
orait saka tinongoti dei vagonavo vangorizaina vasimudza maoko nyika yoindirira mberi zvakanaka munhu wese anoinjoya
ndizvozvo aiwa tichanzwawo kune vamwe vateereri kuti pfungwa yenyu vanoitambira sei tinotenda zvikuru vamakoni
tatenda baba
thank you so much tine vamwe muteereri vakabata vari parunhare vamanhanda makadi vamanhanda halo vamanhanda halo
halo muri kundinzwa
takukunzwai tatisingakunzwei makadii
tiripo kana makadiiwo ndikati nhasi ndichango shandisa rurimi rumwe chete
taurai
kusiyirawo vamwe mukana wokuti vagozotaurawo vajonga ichokwadi kuti ikonomi yedu kunyika kwedu haina kumira zvakanaka for years and years asi vanga vachiteererawo mafambiro angachita nyika kubvawo pazvatanga kushata vanonyatsonzwisisa kuti chasvitsa pakadero kuti zvisvike pakadaro chii however solution yangu ini nemaonero angu ndangani chifunga hangu kuti kudade hurumende yabata zvino zvitatu zvavanga kukonzetsa kuti vachimbomutsai maindustry vabatsire vekumaindustry ndanzwa hangu avo gesi yenyamina vachiti vane maindustry vakatamba nemari vachinotengerana motika zvavaifanirwa kunge vachishandisa mari iyo ichokwadi kuti zvinhu zvakadaro zvakabaisika kuitika kuti vanhu vakashandisa mari nenzira isina chimiro chakanaka however zvanga dziri mari dzavo dzekumaprivate industry kwavo kwavari saka inai voda pamwe kuda hurumende deyavira neplani yekuti vangotsvaga 3 major things zvavanokwanisa kubatsira this morning vajonga kambeni remufungeni ndanzwa news dzamangwanani I was so inspired neprogram iri kutorwa namaugandans vari kumhiri kwamuri ikoko vaburisa mashoko okuti ayo isa hatingatauri nyaya dzepolitics kumucha tikakanga tikatanga kuvhiringana nevemaopposition neveruling tichinetsana kudai nyika yedu inodonha pasi tinofanira kutobudirira kuti tichisapota nyika yedu tichikurudzira tourism ndopandanzwa vatendaibiti vachiti muzvinafundo unonzi neroi apo vari komenda vari kuovhasiri ndorimwe dofo imi makambofunda mukasvika papiko chaipo hatifaniri kudaro munyika nyika ndiyoda tirainge Zimbabwe yechipiri ngatibatsiranei kuti nyika iwane kubuda kwakanaka irregardless of being opposition or ruling
30 seconds vamanhandarei
nyika tine mweyo unoda kuvaka nyika
30 seconds
ndatini ngavatarise only 3 major things nedzi kumaini nokumafactory industries neall nefuel ngaivemo munyika ikwanise kuwanikwa so that the business
Thank you so much. Thank you, Mananda Maita Basa. That's our regular caller, Mr. Mananda, calling from South Africa. He says it's true that the economy is not well and has not been well for years, but those in the know are aware of the reasons why. He didn't mention the reasons, but he says that at least the government should try to revive the industries, the mining, and also the fuel. He says fuel should be available in the country. Mm-hmm. And he talks of Ugandans in the diaspora, whom he says shunning politics so that they make sure that their country's economy grows, because he says they are saying that their politics will affect their economy, especially tourism. That's Mr. Mananda from South Africa.
Mm-hmm.
Yes, there's another caller.
Hello.
Vamakoni tambotaura nao, vamakoni vachiri parunhare here. Ndofunga vaenda because yes tataura nao ndofunga Christ tinogona kudzokera kune vadare vedu
yes ajonga asiye kumnumzana Chuma mnumzana Chuma bayakhuluma lapha balaleli yes siyasizwela banye besithumela imlayezelo besithi ayisuswe ibond note kufakwe kumbe iRand wena ukubona njani khona
wow iRand so malito ibond note lafuta so imali egcweleyo ngibona ngathiwa yi-path that his excellency is taking towards ukufaka i-currency yethu is going to be the correct path that path though should be seconded and sort of rectified by the resuscitation of industry so that we begin to produce and export. And when we do that, then it means that we grow our nose. And so that's what we're doing. So we can do parallels the currency to enter against the major currency or our major dollar and land. So I think we can not say we run and be suicidal over Iran, Mindao, South Africa, and their economy is its own dimensions and I'm alone then. Aba matrix zangona so nxa ingakholapha ngale sina sizayisindalisa bese singakholapha so I think a permanent solution is to have our own currency backed of course by production ujonga unfortunately akata ndaranga a lot of sense kuti what can I do for my country more than what the government can do for me and that's what the Ugandans have embarked on.
Yes.
And I think that is what we need to encourage as a people, to say, wherever you are, what are you doing for the country? Instead of just wanting to play politics all the time. Because like I've always said, you must disengage from the political gear and engage on the economic and developmental gear. And that kind of gear does not matter with the NDC or ZANU-PF or what other party. What matters is that you are Zimbabwean and you want to preserve the legacy of your country, which is Zimbabwe. And once we work with that kind of spirit, all of us together, then we begin to move. Not to have a whole person, honorable for that matter, a lawyer and learned, going overseas there in London and demonize your own country and really make your country look like a shithole. And then you ask yourself, when, how do you then expect other people to respect you if you can't respect yourself?
Nasi ndoda kudimura nyaya nekuti vanozvigonetsa nevateereri. Saka vabva vangotaura ndokushandisa rurimi rumwe chete nhasi.
Unfortunately, what I've realized about you guys is that kana munakangotaura zvinhu zviri pro sort of a certain stance, muchada kuti munhu wavabva
vangu. Dai tichidaro vachuma tisinga tokutsvagai.
Kana munhu echishoropodza chete, echishoropodza chete. That should not be the case, my brother.
No. Vachuma dai tichidaro dai tisinga tokutsvagai, dai vamanhanda tisinga tovatsvaga, dai muchiteera chirongwa chedu, vamanhanda dzasai pavapinda muchirongwa vatotaura vega kuti nhasi handisi kugarisa, nokuti vanogara vachinetsana nevateereri. Isisu tichitonzi munodaidzirei vamanhanda, nokuti vateereri havadi kuwanzwa, asi isisu Studio 7 iburiro revanhu, vanhu vese vanobvumidzwa kupinda muno, asi tine nguva hatingape munhu 30 minutes kana akanga asiri guest wedu sezvakaita imi. Saka tichikukataiwo futi kana pakapinda muteereri, vamuchekeza chaiwa vari neutral tiri kuvadaidza vachitaurawo kana pakapinda muteereri tovati mbobatai titore muteereri. Ndo zvatinoita kupa vanhu vese mukana. Taura henyu vachuma.
Awa zvanzika mukoma wangu. It's not an anonymity or a fight. I was just saying kuti what we need to do tinoda kuti timboitawo positive about our country. This is our only country. Hataraine kuti Zimbabwe one. So let's try and be positive about it. Let's try and see with it. How can we best do this thing to it? This thing will not work on its own. It will work because we all want it to work.
It will work.
It's just like one at a time. Talk about the disease. Talk about the disease. Talk about the disease in Zimbabwe. Because that's the legacy that we're going to leave for our future generations. So if we approach it with that hostility of always wanting to engage in fight and stuff like that, we will never succeed.
Ndizvozvo, thank you so much. Vachuma, ramba henyu muri parunhare. Tiri kuedza kubata vamwewo kuti vange vachipinda muchirongwa tichinzwa pfungwa dzavo. Nhare ndodziri kumboti tinetsei. Tomboona kuti vateereri veStudio 7 vanyora paFacebook page dzedu vari kuti chii. Ndotanga hangu nekutarisa pavhoi Shona. Hanzi nava Emmanuel Nyakonda, excuses after another. Then mukoma Jacob Saint Van Fish vari kuti rest in peace vimba yeJava tsvangirai. Ndofunga vari kubata maoko kushaya kwa amai vimba yeJava tsvangirai Java, ndo vari kubata maoko. Then kuita mukoma Genius B Ncube, anzi watching from Cape Town. Then Emmanuel Nyakonda angoseka zvake achibva anyora kuti hanzi chaora chinhu ichi. Darlington Nyamutswa, hanzi mushamarari mune fevha, vanhu vakashoropodza ZANU PF you defend them. Munhu abvapo uyo ashoropodza biti, imi mukaramba makanyarara. Muri kunzwa vachuma zviri kutaurwa pana. Mumwewo ari kuona maonero akasiyana nemi ari kufunga kuti ndiri kufevherawo vari kushoropodza vabiti. Ndo zvavari kutaurawo, asi ndatotaura kuti hatigoni kukurukura nenyaya yavabiti nokuti havasi pachirongwa. Then koita mukoma Darlington, mukoma Steve Cheeks, hanzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete, ndokuti vanopikisa anzi vashaye zvekutaura ndi mukoma Steve Chiksa anzi vari kutonga ngavaite good economic policies for our country chete chete ndokuti vanopikisa vashaye zvekutaura ndozviri pa Shona Facebook page yedu zvirikubva kune vateereri Chris
yebo tonga ye la sesindebeleni bakhona abalobileyo silo as Austin Ncube othi kunzima bakithi usikhumbuzo umlalazi uthi uhulumende kavule amabhoda abantu bavunyelwe ukudlula lempahla bengahlukuluzwa ikakhulu ukudla uPamela Khumalo uthi yena salibonani emsakazweni hayi siyaphila Pamela usikhumbuzo umlalazi uthi khuluma isintu babachuma please hayi ibabalalele silabo abasithumele ama messages silomlalelo omunye jonga
tena mkoma Donald Mamboma mkoma Mamboma 30 seconds zenyu kuti ga
alright mkoma jonga maita basi na mkoma Gibbs na mkoma
Chris Gande
ai no mkoma Gibbs alright
taurai
vini vamananda vanondi nezve mchana Ndilo garantiwa wawachifona pa zvirongwa zvekuno kupa SFM radio muno South Africa vachinyaya kumbulira nenyaya kuda vanonga vanochaira marori aya vari kutungidzwa kuDurban nevanhu vemuno aya. Asi kana vava kuzobuda vachitaura panapa vanoita senge vachipembedza hurumende yekumusha dei kana hurumende yekumusha vamana yakanaka vamanhanda vangade vai kumusha kuZimbabwe. Vasingadrive marori vachizofona vachinyaita nevanhu vemuno. Ndinoda kuti vanongoneteka semwana wese weZimbabwe ndisha tei vachipikana vasika pakuda kuzotaura panapa vopita senge vari kupembedza hurumende kumusha uku hapana chakanaka chiri kuitwa nehurumende full stop ndepapa ndichakanaka tiri kumusha including ivo vamanhanda vacho
ndo aiwa ndo maonero
avotaura gandida kuvaudza kuti vamanhanda ka ndoga varonzerwa miyo mukoma yavo ndoga ndivazwa everyday each everyday vanofona pa SFM radio
chinosiyana mukoma Mamboma ndechekuti ka zvinodependa kuti ku SA radio kwacho kwavanenge vachitaura topic yakaitawo sei saka isi vanhu tisingaiteera hatizivi kuti vanenge vachitaura nezvei tinongoteera zvavari kutaura pano nepfungwa dzavo tichivapa mukana wekuisa pfungwa dzavo handiri matonzwawo vamwe vari kuti ndiri kuvadimura vamanhanda imi maa kuti vamanhanda havafaniri kunge vachitotaura pano
aiwa ndobva ndoreva kuti kana sei vachizoti kana vava kutaura pastudio 7 voita sekuti vari kupembedza hurumende yekuzimbabwe vachifona kunoku kusouth africa kwavanogara vane vachireiza macomplaint vanhu vemuno saka dei nyika yedu yanga yakanaka vangade vari kuzimbabwe vamanhanda kwete vachidraivha madhiraki muno
ndizvozvo aiwa maita basa
vazivi zviri kuitika
maita basa mukoma Mamboma
mamainingi vanhu vari kuchera vana vamunangagwa nazunaidi moti vari kuchera kumakromu kwekwekwe madhiraki anongoya everyday kunoku
maita basa
zvikuru kana one chakativhiriwa pakunzvimbo iyo hakuna kumhondi kumusena kumvuma hakuna kana one.
Thank you so much. Tichapa mukana vamanhanda vagozodzoka zvakare vagopindurawo vachizvidefenda. Thank you so much mukoma Mamboma.
Maita basa mukoma.
Thank you Chris Manzwa kuna vamamboma ndofunga vombopinza vamuchekeza.
Yes ajonga mnumzana muchekeza. Hello muchekeza.
Hello.
Ya mnumzana ungasitshela ukuthi wena uthini ngodaba lwemali lapho ukuthi kusungulwe imali entsha kumbe kulethwe eSouth Africa iRand ubona ungani kuyini okungaphathisa uZulu
into engaphathisa uZulu Chris ukuthi abantu beZimbabwe basebenze balethe imali yabo uyabona nxa sizalethe iRand lapha kuhle siyalifuna lapha but abantu laba babe lolwazi ukuthi iRand nxa libuya lapha iSouth Africa ayidonate iRand eZimbabwe ilizwe kungono lisebenzise whether ama-minerals or anything ukuthi bathenge iRand leliyana libuye lizosebenza instead yokuthi siphile sithenga imali zamanye amazwe zibuya it can be done as a stop gap measure even in short term but kube le plan eyenzwayo ukuthi thina how are we resuscitating industry yethu sifuna kobulawayo lapha sibuyele lapha sethi kontutu ziyathunqa sibona industry sebenza ama-factors asebenzi agenerate imali nxa ezagenerate imali yelapha izaqina because iyaba seyisekelwa nge-activity eyenzwayo
Hayi, siyabonga kakhulu ngombono wakho. Ungayalo lokhu bambile, siyaphenduka kuwe sithathe umlaleli. Hello moyo.
Yebo, linjani?
Siyaphila moyo, kunjani?
Hayi, mina ngiziphilele kakhulu.
Ye, usithinta ungapi?
Mina ngisesilobela.
Oh, esilobela. Ya, ungasiphathisa kuhlelo lwethu lwalamhlanje.
Ye, ngiphukuthele kakhulu, inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngalabo abakhuluma besapota uhulumende ngento ezenzakalayo. Ngiyathanda ukukhuluma ngaloba utombani lo obesithi kwakona uhulumende kala mabhizinisi awenzayo ukuthi into zikhwele nje. Anti uhulumende nguye esikhangelele kuye ukuthi ukuze athiwe nguhulumende ukhangele ilizwe, ukhangele ukuthi ayehlisele iy'ngubo zelizwe ezihlangana nozulu zibe ngcono ngenxa kahulumende. Uhulumende nguye esikhangele ukuthi abone ukuthi lapha sokukhwelile sokuphambaniseka ayehlise. So nxa bena besehlule ukuthi bafake ama-press control yikho phela ukwehlika kwangona. Kanti nxa besesaba abantu bona bathi ukuthi ozalungisa mbani bona abayibo bathi bayakhokhela besesaba. Yikwesaba. So umuntu wesabayo vele sithi usehlulekile ngoba umuntu ungamthaya ngesibhakeri awe avuke umthaye awe avuke ayesethi hhayi mbambeni nisukume kumbe mbambeni lani ndifele akuyenzi ukuthaya usiwa ukuthi usehlulekile. Bayehluleka laba bantu ukwehluleka ukwehlisa amapreze bayehluleka bayesaba. Sakala bachiye kungena abanye abantu abangakwanisa ukubana bayenza into zibe ngcono kuZulu. Kangabe bekho esitshelo kokuthi sibhane isikhathi, isikhathi sokubulala bethethe into zilungile kumgabe mani. Sebesitshela ukuthi isikhathi ethi sibhane isikhathi sibaphe isikhathi sokubulala, bebelokhu besibulala thina. Sebekhuluma ngo-20 nanzi vision 2030, umuntu ole 40 years usayakwenzani, umntwana ongena ugrade 1 kasayifunda phela 10 years ehlezi umntwana emelele uvision 2030 nalo. Indawo besitshela into ezingalalelekiyo sola labantu. Kabasuke kungena omunye umuntu ubukhosi ngamazolo buyachikachiyelwana lokhu, asikho komuntu, asikho kwezinza. Indawo esenza so singabantu sibegazi kathi siyazama ngazo usebenza uthile akuphuma imali ukuyibhondi kwabo lokhu yeyi imuli yaphosuthi kaibukumbudla imali awuthengi lutho kodwa uthi uvele emsebenzini olusekeuhotile uyimali kwangikhona kuphephuke wonke awuthengi lutho. Nxa wethiwa impuphu okuyi-10 kg $20 shuwa wena uhola $200 ungathenga okuyi-20 kg khonokho kwempuphu ufuna into eziningi ezifuneka endlini ithukela ithukela $12 $15 2 kg abeninjele shuwa. Hhayi abantu laba sebesidalise nzima thina kabathe basuke bahambi.
Hayi kuyezwakala othi siza ukuthi baba uchuma uthini baba chuma yamuzwa lapho.
Bona abochuma, bona abochuma bebakhanya bayasuta ojuma bengabe sitshela ukuthi kwakona bayehlule ukukontrola izinto. Into ehlule ukuthi bakontrola izinto bengukhulumende kuyini umdaba wayekontrola izinto zazihamba kuhle kathesi bona bangenile bathatha songani ngumuthi wamagundwane obulala khonapho babathengisa umuntu wamagundwane ahamba meze ukuthi umuntu wamagundwane obulala khonapho thethe ilizwe lehle libulale khonapho indaba esenza so basithalise nzima mani laba bantu. Hey
chuma nanti udaba
kwabambani sihokozeke ngomoyo ngobani sihokozeke abasho.
Hayi khulumani indaba chuma khulumani indaba siyatho khulumani indaba
zwana bani ungabungena ngokuthukuthela ukuthukuthela uncedo sigcina ungasacabangi
ngilalaabekhona
uyenza izinto zibe ngcono. I'll give you one example. Nabese control khona kuMinistry of Transport ngale emabhasini ezuko athiphiswe ngohulumende ngoba ule control i-department yakhe i-under i-department yakhe uyakucontrola number one. Number two uhamba silamalukathiwa ama-silo shops esiwafakile kathesi whereby uhulumende uyafaka ama-subsidy angithi e-grain marketing board ngale sokubuyiswa-ke ama-product ama-basic products ukuthi athiphe unfortunately ngenxa yentona lana ukuthi kona sokurethiwe idollar le-RTGS dollar yikho sokwenza ukuthi kona impuphu lana ngoba impuphu lana ungakhangela nxa sisithi kona i-$20 i-RTGS ungayiretha nge-interbank rate lana engu-5 wadiveda u-20 into 5 $24. What do I say? So it comes to about $3, something like that. And so, what I get there tonight. Ukulumeni ashibuthi upho wengele izinto zisenza kodwa kule izinto baba ezingira manje kaKhulumeni phakathi ngoba ngama private owned enterprises lawana amabhizinisi azimele wodwa abazenzela izinto zabodwa ukulumeni ufuna ukwenza into lento bona i-market prosperity ukuthi kona i-demand and supply ibe yiyo etshoyo ukuthi into zihamba njani kodwa lapha akwanisa khona uhulumeni uhlala vele ezama ukuthi ayenzele abantu kube nganeno yibo konke yomzekeliso wamabhasi lalawo ingathi sozipho ukuthi bakhatha ama-50 cents khona ngiyigadi yena namhla ikwenzeugune nge-50 cents so uhulumeni uyazama lapha akwanisa khona but kulezi indawo lapha angenelisi khona ngoba akukho kuye so into ezimele yodwa laphana baba so lokhona sokudingakala ukuthi kona abantu bona laba abahipha abaninganamabhizinisi labo babe lo mdlangedwa kambe siwa ngiyenzani ngiyenzani abanye abantu bakithi ngokufuna imali ngokufaba imali kuphela nje singazondanga sibonisa nokuhle uzabona kona sisiya phambili wena nxa ukuthi kona uhulumende ngaphume kungene ubani ayenzeni asithengise konto uyakwazi ukwenza ngoba mna ngijala ukuthi ona nxa ufuna uyakwazi ukukhokela qala ungakabi phakathi kuhle sifonde njani kodwa esesibonile kahle sofa akuyesayisa kade nje kabunye umuntu angangena lapha uyaba waste zami ezina ama-detectors esiwaziyo uyidi amini laphanye abanjalo even including owethuka bomgaqi khona uzaba waste zambadi ngoba sesikubonile umuntu esisephandle engakabe ne-state power engabe ne-state machinery kodwa ukhanye lona kuhamba njani kuse kuyethize vele umuntu angangeni so mina ngithi kona instead asikhangeleni kungena kuzonda baba kungena mzondo phakathi kodwa sibe sober about it you discover that uhulumende is trying his best kodwa kona abantu abajikela izipanela emsebenzini lowo
hayi kuzwakala siyathemba umlaleli usuthisekile yini ngempendulo kababa uJuma
hayi into engihlupha kuwa bajuma nxa bebuya bekampeni ukuthi sibavotele bathi bazasenzela saka nxa sebesefuna ukusenzela bathi sithini sebethi thina sizicontrolile yini ama-prize lawa yinto ehluphayo ngoba urhulumende kumele abantu so urhulumende kunomunye umuntu kathethe nanyakhala mvela emsebenzini ngikhala kuyimali kwami okulutshwana oyi-200 engukholayo kodwa ongasebenziyo udlani ulokhu emelele ukuthi amelele ojuma kuzalunga sibaphisikhathi kuzalunga thina kodwa nxa bebuya befithi sivotelani bathi sivotelani siliyenzele ukuthi lokuthi so thina nxa sibavotela othuma sibavotela sithembile ukuthi bazasikhangela bazasiyenzela kathi sebesilahlile ngivabona bathi sibavotela sebesilahlile totally because nxa sebesithi asikwanisi lokhu lalokhu akuyenzi ukuthi uhulumende akhuluma umlomo ukuthi kakwanisi kayenze ngoba simvotele uhulumende kayenze kayehlise ama-prize
hayi kuyezwakala isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye sesizafika emaphethelweni ohlelo sibongile kakhulu mlaleli
hayi lami ngiyabonga ukuthi nje ngingena isikhathi sesiphelile ngiyabonga kade ngifuna ukukhuluma lalo ujuma
hayi amalanga amaningi siza kudinga ukukhulume laye
hayi siyabonga
thank you so much rikaende kumhanya kuna vamuchekeza nguva zvadzamhanya wokudai vamuchekeza tanzwa vachuma vachitaura nyaya yemashops eGMB muri kuona ari kubatsirawo zvakadi kune vatengi
mashops eGMB ari kubatsira kune vatengi zvinhu zvakanaka izvozvo but tinotarisira kutizvo tisararama namashopu eGMB chete toda business community yose ive nefair competition vabate vatengi vavo savatengi vamazuva ose vavanoda kana zvinhu zvakaipa vavanoda kana zvinhu zvakanaka GMB ivuyewo ichicomplimenta zvinenge zvichiitwa namamwe mashops aripo
thank you so much vachuma mashoko enyu ekupedzisera
mashoko anopedzisera ndokuti let us disengage pa gear politics timboengenja gear development iroro chete ndo gear richaita kuti Zimbabwe isimukire futi economic yedu imuke ishande nezomene tikaramba tiri mupolitics umu hapana chatinowana the end result you are all going to be poorer
thank you Thank you so much, Chris. I think we've come to the end of the
of
today's show. As you always remind listeners, there's no extra time.
Oh, yeah. It's done. It's done. Until we meet next time, this is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, Morara Zvakanaka Vateereri.